DJ Ino.
Vano kaziva, vai kaziva nego vura, mapombi, kufombi. Kana mama vangu vai toti, uyu ndiye wangu makoti, makoti, wenu, akatisi ya mukoti, makoti. Zvechokwadi wemuona akagara achimwa makotsi. Akatora pajabuna nevarume vanosvika kana 40. Ameta chiroti, we thought kuti mustate. Asi tese tikaona kuti she's a big idiot. Kubva achiri muyot, yo, aimbotheta vanhu nepamusaka pekuti aitoda yogurt. Hey, ndazo remember ndakamboona kudhanzire kustodat. Makandiita Makaita boom,
Makaita boom.
Imi, Makato ita we kucheka cheka moyo wangu. Makaniita boom,
Makaniita boom.